Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 16 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reConstitutional Court rinozivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Masangano akazvimirira ochema-chema nekugadzwa kwakaitwa makomishina kuti afambise mabasa emakanzuru. Pasi rose rinochema kushaya kwemuimbi akaita mukurumbira Pasi rose Aretha Franklin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court razivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Izvi zvaziviswa zvichitevera musangano waitwa nhasi nemukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava pamwe nemagweta ari kumirira vachamisa navamunangagwa. Rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa zvakare vari munyori anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti dare raudza vese vari munyaya iyi kuti vanofanira kunge vaendesa magwaro avo ese kudare musi uyu usati wasvika. Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora.
Tanga tiri kudare nhasi pamwe chete nemagweta akamirira vanhu vese. Nyaya yakurukurwa nezvayo naChief Justice vaLuke Malaba ndeyekuti nyaya iyi yakunonzwika musi wa22 August uri musi wechitatu ndopachatongwa nyaya, uyezve papiwa mutongo wekuti vese vane zvinyorwa zvavanoda kuisa kumatare wobva wazviisa deti iroro risati rasvika. Zvichireva izvo kuti musi wa22 ndipo pekuti nyaya inenge yako tongwa mudare. Poonekwa kuti vanotonga sei, ichatunge chitongwa nema judge anokwana 9, majaji ese eConstitutional Court ndiro dare repamusoro ekudarika matare ese, uyezve zvarichatonga zvinobva zvatongoperera ipapo. Yatingati pachino kudecision yavo iri final.
Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika Re-election Resource Center zvakare vari gweta vaTrust Maanda vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinoendera nemutemo webumbiro renyika uyo unoburitsa pachena zvinofanirwa kuitwa kana pachinge paine munhu asina kufara nesarudzo.
Vafaila nyuto yao mkati mmazwa manomwe ekunge sarudzo dzataurwa kuti ndiani awina. Vanonofaila mapepa awo ikoko. Vapedza kufaila vanoenda nao voenda kunovapa zvakare kune wavari kupikisana naye kuti akakunda sarudzo zviri pamurao maererano nemapepa awo. Iye achinge apiwa mapepa iwayo ane mazuva matatuwo zvakare ekufailawo zvakare nekoti mhinduro yake pane zvinenge zvichitaurwa senyunyuto neanenge achiti ndakaruza uyo. Kana afaira kudaro mhinduro yake avawo zvakare vanopa futi mazuva matatu ekuti vazopindura kune zvataurwa nevari kupikisa vacho mashure mazuva matatu iyo vanobva vafaira inozi reply yavo pamwe chete neanozi maheads of argument kana kuti iparo rinobudisa zvichitonozvo maererano nezvinorehwa nemutemo.
Section 93 yebumbiro remutemo wenyika inosungira kuti Constitutional Court inzwe nekupa mutongo panyaya dzakadai mukati memazuva 14, asi vamahanda vati nguva zhinji yacho inopera pachifambiswa magwaro pakati peanenge akwidza nyaya pamwe nevanenge vachipikisa.
No mazuva iwayo matatu nematatu matatu yo nofunga anogona kusvika kuita 9 chete pakufaila kwa then osvika pa 12 uya kwasifaira maheads ako kupedzisira, saka nyaya inogona kusvika musi we 13 wacho kana we 14 mushure mekunge nyaya yafailiwa. Saka zvinoita mapepa iyo anofailiwa achifaira vachidzokodzana vachitambidzana mapepa vachitambidzana mapepa kusvikira nyaya yanzwikwa, inogona kunzwika musi we 13 kana we 14.
Panyaya iyi vachamisa vakakwidza nyaya yavo kudare nemusi wechishanu chapfuura, uye vamunangagwa vakapindura nezuro. Izvi zvave kureva kuti vachamisa vanopiwa mazuva matatu zvekare kuti vachipa uchapupu nekutsanangura kuti sei dare richifanira kupa mutongo wavanoda. Vamunangagwa nevamwe vakadomwa munyaya iyi vachapiwawo mazuva matatu ekupindura, uye kana izvi zvichinge zvaitika dare ndobarinozogara nekupa mutongo waro. Mutongo wedare iri haupikiswe sezvo riri iro dare repamusoro-soro munyika. Dare iri rine simba rokupa mutongo richidoma kuti ndiani akakunda musarudzo kana kuti sarudzo iyi iitwe zvekare. Rinokwanisa kupawo kana mumwe mutongo warinoona unokodzera panyaya iyi. Dare reConstitutional Court rine vatongi vapfumbamwe vanosanganisira mukuru wevatongi munyika Justice Malava nemutevedzeri wavo Justice Elizabeth Kwaunza. Dzimwe nengo dzedare iri vatongi vanoti Justice Venanda Ziyambi, Paddington Garwe, Ben Chachwayo, Bharat Patel, Chinembiri Bunu, Antonio Guava na Justice Rita Makarau. Ndakamira Studio 7 Mwarare, ndini Godwin Manguja.
Vakamira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nasi vasangana nemumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Pamusangano uyu vaviri ava vanonzi vakurukura nezvesarudzo dzichangobva kuitwa munyika, nyaya yekodzero dzevanhu pamwe nemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vafadzwa zvikuru nemukana uyu sezvo vakwanisa kukurukura nezviri kuitika munyika. Musangano uyu unouya mushure mekunge vaNichols vasangana nezuro nemutungamiri wenyika uye vari vakamirira ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachizivawo mamiriro akaita zvino munyika. Vachamisa vari kupikisa kukunda kwavaMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika, uye dare repamusoro-soro riri kutarisirwa kunzwa nyaya iyi musi wa22 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Siwanda pamusoro penyaya iyi.
Vataura nezvenyaya yeZimbabwe vakataura nyaya dzemaelections and president vari kufara kuti nyaya dzavataura dzinenge dziri kufamba uye pane kunzwisisaka.
Saka ndiani adaidzira musangano uyu?
Musangano wangobuda nekuti vangotaudzana kuti pane nyaya dzinoda kutaugwa, ndobva paita kuwirana kuti aiwa ngatimbosanganei tione kuti nyaya dzacho dziripo ndedziti.
Tinoonawo kuti musangano uyu waitika apo Zimbabwe yakamirira kunzwa zvichabuda kumatare edzimhosva pamusoro pekupikiswa kuri kuitwa navachamisa zvakaziviswa nezeki. Vataurawo here pamusoro pesarudzo?
Ndotanga ndo nyaya yataurwa iyo yekuti Zimbabwe inoda demokrasi uye inoda maelections anovimbika muvanhu, nekuti yaifanirwa kubudisa zvakabuda musarudzo isingaite zvokungotaura zvainoda pamusaka pekuti akabudirana.
Asi misangano iyoyi inobatsirawo zvakadii kuvana veZimbabwe?
Pasi pano hapana nyika inorarama nekuda kwayo. Tinorarama munyika pano nekuti tinodyidzana nedzimwe nyika, uye panenge paine kubatsirana panyaya dzakawandisa dzeikonomi, dzesecurity. Nezvakadaro kutaudza dzimwe nyika panyaya idzodzo chinova chinhu chakanaka zvikurusa.
Ivo vachamisawo vari kuti musangano iwoyu waona wakakosha zvakadii?
Misangano yakadai yakakosha zikuru sana kuti zvamunoziva nyika dzinoda kuti tifambidze nyaya dzesarudzo tichiteedzera dzinoita kana zvakaurirana nedzimwe nyika pasipano dzakawandisa. Saka kutoti vatoita musangano wacho iyo kuratidza kuti vanofunga kuti kusangana kwenyika chinova chinhu chakakosha zvikuru sana.
Tinonzwawo zvakare kuti dare razivisa kuti nyaya yakakwidzwa navachamisa ichanzwikwa musi wa 22 August. Zvii zvamungataurawo?
Tatakatomirira kuti tizive kuti nyaya yacho ichaitwa rini. Saka zvabuda kudai zvinenge zvanaka. Takutomirira kuti matara atarise umatinawo. Tinorangarira kuti tichaburira nenyaya yekuti evidence yatinayo inenge yakati kurei uye ndiye manumbers. Manamba anetsa.
Mune mukana here wekupikisawo zvatiri kunzwawo zviri kupikiswa nezanu PF ichipindura kunyaya iyo iri kudare?
Magweta president kutotaura kuno ari mushishi kupikisa izvozvo kubudikidza neevidence yatina.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vagari munyika ari kushoropodza kugadzwa kwakaitwa makomishina kuitira kuti afambise mabasa emakanzuro kudzamara makanzura akasarudzwa agadzwa zviri pamutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nhasi, masangano anomirira vagari aratidza kunyunyuta zvikuru sezvo makomishina akagadzwa aya ari enhengo dzezanupf. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance, Muzvare Esther Chimanikire, vati pakasarudzwa makomishina aya kwaifanira kupinzwa vanhu vasina bato ravakarerekera uye vane ruzivo rwemabasa emakanzuru.
Isusu sevagari vemasvingo tinoona zvisina kugadzirika mushe kuti tinowana makomishina anenge achibva kupolitical party one. Zvinoita kuti development yedu, even service delivery chaiyo, isave iri balanced. Taidawo kuti vanhu vave vari independent vaipinda mumacommissions aya. Even isusu we get worried even pamaallowances avo chaiwo, because nechida kuona kuti service delivery ndo yafambiswa mberi kukunda masalaries nemaallowances evanhu.
Mudhorobha remasvingo, gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo vakagadza vagodha dunira avo vakakundwa musarudzo dzeparamende dzebato ravo navaBernard Mazarire vemasvingo eBen kuti vaite sazvigara vekomishen yedhorobha kusvika makanzuro agadzwa zviri pamutemo. Kuchiredzi, mutauriri wezanupf masvingo vaRonald Ndava ndivo vakaitwa sazvigara wekomishen iyi ine vamwe vavo vebato vakakundwa pamwe chete navo musarudzo dzebato ravo. VaEdson Dhuwe veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vati makomishen aya aifanira kusarudzwa nevagari kwete nebato.
Chekutotanga chisiri pachena ndechekuti makomishens aya akasanangurwa nani kuti vapinde muofisi vachiita basa ravari kuita, uye ruzhinji rwemutare rwanga rusina kana yatingati roo yayakapureya mukusarudzwa kwemakomishens aya. Zvinoita kuti vanhu vazofungidzire kuti nedzimwe dzenguva makomishens aya ari kuzadzikisa zvido zveumwe munhu kana zverimwe bato, nekuti zvanga zvisiri pajekerere uye zvanga zvisikuzadzisa zvido zvavo. Asi isusu semusangano seumurati tine chishuwo chekuti makomishen aya achazvisiyanisa nemamwe akamboiswa mamwe makore aya, aizoonekwa akukanganisa mukupiwa kwemastenzi nekudisapeya kwemamwe maproperties elocal authority.
Mukuru wemabasa kugweru Residents Forum vachausi mazoro dzevatiwo havasi kufara nekuti makomishana aya achapuwa mari dzakawanisa uye dzichibva kukanzuro dzabhadharwa nevagari.
Kuiswa kwakaitwa makomishen segweru Residents Forum ndonaso kuti hakuna kunaka, nokuti vanhu vakaiswa ava havana kusarudzwa nevanhu, ndochokutanga. Vanhu vakadyiwa kumaprimary election pamaelections akaitwa ayandi.
Vamwe vakanyorera mukuru webasa mubazi ravo masvingo vafunga imbetsa vachiti vakagadza makomishina aya vachiteedzera mitemo inobata kutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamwe kuti tinzwe kuti sei vakagadza nhengo dzezanupf chete. Makomishini aya akaitwawo mumaruwa nemadhorobha ose munyika, asi vagari vanoti kusarudzwa kwavo hakuna kuitwa pachina sezvo kwakatorwa vebato rimwe chete uye vakakundwa musarudzo. Nyanzvi munyaya dzekutongwa kwematunhu, Dr. Davidson Muchadenyika, vanoti makomishini aifanira kuve nevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana.
Ndingangotaura ndezvekuti makomishens ari pamutemo, tichitarisa bumbiro remutemo wedu nemitemo ino wana nezvekutongwa kwematunhu yatingati Urban Councils Act ne Rural District Councils Act. Asi tinozoita dambudziko rekuti makomishenzi aya haana kutora vanhu vanobva kumapato akasiyana siyana. Watingati muchirungu maya inclusive, haasiri inclusive.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuBulawayo Progressive Residents Association vaEmmanuel Duwe vanoti makomishina aya anofanira kunge ari vanhu vasingaite zvematongerwo enyika. Makanzura anotarisirwa kugadza kana pave negurukota idzva richasarudzwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana wowo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kana wowo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ine kanamba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukama hwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevatori venhau hwasvika pakaipa zvichitevera chirwirangwe chaitwa nemazana nemazana emapepa nhau abatana achizvidzivirira kutukwa kwaanogara achiitwa navaTrump. Mapepa nhau mazana matatu nemakumi mashanu munyika yose ari kutarisirwa kuburitsa paamire uye achikurudzira kushanda kwawo akasununguka. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nemusi wechitatu svondo rinouya riri kutarisirwa kutanga kunzwa nyaya yakaturwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi wapera. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rakati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndovakakunda. Nhasi Magweta vaMnangagwa neavaChamisa asangana nemutongi mukuru weMatare vaLuke Malava kuti vaone kuti nyaya iyi yotanga kuzeiwa riini. Panonzi pawiriranwa kuti Magweta avaChamisa aendese mamwe magwaro kudare nemusi weMugovera avaMnangagwa achiitawo zvimwe chetezvo nemusi weMuvhuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Zilo weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaChamisa vaDouglas Mwonzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMwonzora.
Hongu, tiri kuona tine nyaya yakasimba zvikuru yekuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Sarudzo dzakabiridzirwa. Umbo watinao ndio kuti candidate yedu waNelson Chamisa ndo wakahwina pa election apa. Saka hataimboendesa nyaya kumatare tisina shua yekuti zvatiri kutaura zvacho tine umbo nazvo here.
Honorable Chasi, to uyawo kwa muri muri kuonawo sei mapepa akaendeswa kumatarai neve MDC Alliance nezviri kutaurwawo nebato reZANU-PF?
Mapepa takanyatsa garira pasi tikaongorora. Chekutanga takaona izvo kuti hapana kutevedzerwa mutemo weElectoral Act unoti izvo anenge asina kugutsikana nemari dzavo dzanenge abuda anofanira kunge achitaura neZEC kuti iverenge zvakare kusati kwapfuura maawa anoita 48 hours. Saka taakungotarisa isusu tichiti nemaonero atiri kuita mapepa avo anongori akazadzwa zvinhu zvese zvese zvinenge zvangofunga kutaurwa zvepolitics zvaingoiswa imomo zvichiitira kuti zvizore bato redu nenyika yese zvayo Zimbabwe.
Vamunzora munoti kudi?
Unogona kuhwina election petition ukaratidza kuti zvakabuditswa neZEC zvayakabudisa muswakati nezvayakazobudisa muswakati zvakasiyana. So muenzaniso pane nyaya yekuti ZEC yakataura iyo tsadzo dzichingopera kuti kwakavhota vanhu vakadai ndokubva yaisa figa yacho ye 4,320,000. Payakazoannounsa maresults ayo ZEC tinoona kuti vanhu ivavo i 4,770,000. Saka zvinoreva kuti mafigures akapiwa neZEC pekutanga nezvakazobuda musarudzo zvazvakasiyana. Saka mavoti iwayo 770,000 akaenda kupi? Ndopane imwe nyaya ipapo. Saka zvinenge zvisinei nekuvhura mabox zvirikutaurwa navachasi zvikwete.
Vachasi munoona sei pamafigures ari kutaurwa?
Tikada kuenda mumafigures nyaya yacho ndofunga kana vateereri vangatotadza kuzivisisa kuti kati ndingangoti ndikada kungokupai example imwe chete yekuti izvo vachamisa mumapepa avo vari kuti maelections akaitwa aya haana kuitwa zvinoenderana nemutemo, zvichireva izvo kuti kana maelections aaitwa asina kuitwa maererano neconstitution nemamwe nemimwe mitemo yedu yakaita seelectoral act zvinoreva kuti hapana election inenge yakaitwa. Chinoshamisa apa ndechekuti order yavari kuzoda kuti ibve kuconstitutional court yekuti ivo vadeclare kuti ndivo winning candidate, ivo vachiti election yacho yakaitwa haisi election nekuti haina kuitwa zvine kodzero zviri pamusoro peconstitution neelectoral act. Saka tichiongorora nyaya yavo yese inyaya yekungoti izvo kada nyini ndisina kuhwina hapafanhi kunge pane munhu akahwina.
Vamunzora, hapana dambudziko here ipapa sezviri kutaurwa navachasi kuti vari kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo asi voti ndoda kunzi ndindahwina?
Chinoitika ndochokuti vachamisa havasi kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo chete, vari kuti vamunangagwa vakabiridzira. Saka kana munhu akabiridzira anofanira kubva aitwa disqualified. Akanga aripo akaita number 2 acho kana kuti ane mavhoti ari next acho, arunzi ari next acho iwaya, obva apiwa kuti atungamire. Saka vari kuti ivo besides kuti sarudzo idzi dzanga dzine zvizhinji zvakashata zvakaita sokutengwa kwevanhu nechibage kutyidzirwa kwevanhu, zvine munhu aizviita, zvine bato raizviita. Saka bato iroro harifaniri kubhenefita. Tichienda pamutemo weconstitution unobvumira iwo kuti kana munhu asina kugutsikana anoenda kumatare edzimhosva kuconstitutional court within 7 days. Ndo zvakaitika izvozvo. Kana constitutional court yatonga ine zvinhu zvainogona kutonga ichiita zvitatu. Chekutanga ndechekuti inogona kuti munhu achallenja iyeye ndiye ahwina, akahwina. Inogona kuti constitutional court iyoyo inogona kuti tiri kuona kuti kana tanzwa mafacts aya hazvina chokwadi kuti akahwina ndeupi. Koitwa inonzi election rerun kuti panotovhotwa pakare. Kana kuti inopa order yainofunga kuti iri fair kana kuti iri just.
Vachasi peta itinzwe pane mukana here wekuti pangaitwe kana dzimwe sarudzo?
Ayo ha dzimwe sarudzo hapana zvakadaro zvekuitika.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF waFortune Chasi. Manzwa kubva kumunyori mukuru muMDC tinotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwonzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhuru kuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Looking out on the morning rain. Aretha Franklin muimbi wemuAmerica anozikanwa nemamiriyoni yevateveri vake pasi rose samambokadzi wemusambo weSoul ashaya ave nemakore makumi manomwe nematanhatu ekuberekwa. Franklin ashaya nhasi china kumusha kwake mudunhu reDetroit uko anga ari kuchengetwa muchipatara zvichitevera hondo yake ndefu negomarara. Mushure mekuberekwa musi wa25 kurume 1942 kuMemphis kuTennessee, Franklin akazokurira kuDetroit uko baba vake vaC.L. Franklin vaive muparidzi aive nemukurumbira. Chipo chake chekuimba chakatanga kuonekwa achiri muduku apo airidza piano pamwe nekuimba nziyo dzechitendero munguva yaiparidza baba vake. Franklin akazopinda mumusambo wepop nejazz ave nemakore gumi nemasere achishanda nekambani yekutsikisa manzi yeColumbia Records. Asi kuzobudirira kwake kwakazouya muna 1967 ave kushanda nekambani yemumanzi yeAtlantic Records. Akazosimukira kuita mukurumbira munyika yose gore iroro nenziyo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Chain of Fools, A Natural Woman neyakaita mukurumbira mukuru Respect, iyo yakave mhanzi yake yekutanga kuita number 1 paBillboard Hot 100. Chimbo ichi chakanyorwa nemuimbi ainyora nziyo Otis Redding uyo akashaya mugore rachaburitswa muna 1967. Asi Franklin akashandura chimbo ichi kuchiita chimbo chenyika kana kuti anthem yevatema nevanhukadzi mushure mekunyora zvakare mamwe emashoko nekuisa mimwe mitsara yaiperetera zita rechimbo ichi rekuti Respect. Tsvaka izva zvinoreva kwandiri.
Tarasikirwa zvikuru.
Franklin akanyorawo zvakare madambarefu akaita mukurumbira akaita saAmazing Grace naYoung, Gifted and Black. Franklin akaita dambudziko neuremu hwemuviri wake pamwe nedambudziko reutano hwake, asi kunyange zvake akanga achidaro mukuchembera kwake izwi rake rakaramba richitapira. Muna 2009 akaimba pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaBarack Obama, akatandadza vanhu nekambo kaakateedzera kanonzi My Country Tis of Thee. Marvelous Mhlanganya uye ataura naamai Danai Maluwa kuti tinzwe maonero avo nekushaya kwemuimbi uyu.
Tarasikirwa zvikuru nemuimbi wamukurumbira akabata isu majeneration yedu muchirungu vanoti mababy boomers vakazvarwa bino between ma50 in the early 60s. Saka tarasikirwa zvikuru. Mimanzi yake yaiva yeso yakanyalala inopata intercultural, interracial. Hapana munhu waingozwa kuti Aretha ari kuimba wangu asingatarisi kuti munhu mutema kana kuti murungu waingonzwa izwi rake chete raingo kunyaradza.
Tinoona kuti muna 2005 akawana iye achipuwa menduru nemutungamiri weAmerica vaGeorge Bush. Zvazvakakosha sei kuti awanikwe achiremekedzwa semuimbi?
Ndo zvandataura kuti kuimba kwake tangwa kuri kuchienda across the board. It was interracial, intercultural. Saka aitova munhu akamirira America nemadzimai, bato remadzimai nekuimba kwake. Muchirungu yavanoti cultural icon, akatosiya dzinde rake rekuimba kwake. Vanotaura vanoti akatanga kuridza piano ane 5 years. Baba ake vari kumufundisa achiimba muchechi. Saka munhu akakurira akadzama munyaya dzekuimba.
Takazomuona achiimba pakugadzwa kwemutungamiri mutsva wechitema imo muno muAmerica vaBarack Obama. Izvi zvakakubatai sei imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica?
Ndakanzwa kufara chose kuti mudzimai uyu akaimbawo ndiri muno muAmerica ndikavawo ene tinogara padhuze nepadhuze. Saka zvaitoita kunge ari kuimba padyo nemba yedu. Ndakanzwa kufara chose.
Pane dzimbo dzake dzaakaimba
Tinotenda mai Dane Kaluwa. Musakangana wachirongwa cha Women's Round Table na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiru yakaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 Ncwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
unga ugoqela ukuthi umongameli akumelanga vele ebe lomlomo ezintweni ezenziwa yijudiciary ezenziwa ngamadala emthetho ndaba. Akumelanga ebe lomlomo umelelayo enjani ili ngaphansi kwawo lapho wona kuyiwo anjani asebenzayo. Kumele impike ngaphansi kwawo njengayo wonke umuntu.
Abenhlanganiso yesiKristu ethiwa Mass Movement bathi imthethwandaba kumele isebenze kudaba olukhwezwe ngumkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa edalele Constitutional Court oluzahlaziywa ngolwesibili ngevikezayo.
Wenza kahle kakhulu ambassador ngoba iembassy nayikhona elizwe noma yilipi kakhulu lahle nipamalungela abantu lokubuswa ngesisekelo sombuso. Kumele basebise, babonise, bakhuthaze ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Akufanelanga kuba ngabantu abasolayo kuphela esingathi ngesikhiwa ku-criticize.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uhlangane lomeli weMelika eHarare uambassador Brian Nichols lamhlanje. Umculi olodumo weMelika obesaziwa emhlabeni jikelele njengendlovukazi yomculo weSoul, uQueen of Soul uAretha Franklin kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kanye labokholo lwesiKristu abe Mass Movement bathi imithethwandaba kumele isebenze izimele kungela kweyamela icele kudaba olugwezwe ngumkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa edale leConstitutional Court ephikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lenkuthazo yabe mam iza ngemva kwenkulumo kaMongameli Mnangagwa yokuba kumele lulahlwe udaba olukhwezwe nguChamisa emthethwandaba weConcord. Ubikwa enze okufanayo uMnangagwa lapho etshele uZulu esebenzisa indlela yokukhulumisana yebulenjini eyeTwitter ukuba nguye olaye idale likamantshi ukuba livumele esinye isiphathamandla seMDC Alliance ongumkhokheli wePeople's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso sebail. Embikweni wabo ofundwe ngumfundisi Guthrie Malusi Gomo emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center, abemamu baxwayisa uMnangagwa ukuba ahloniphe imithethwandaba.
Would like to warn and urge the president-elect Comrade Emmerson Mnangagwa to uphold the sanctity.
Siyamxwayisa umongameli Mnangagwa ukuba ayihloniphe imithethwandaba, avumele ukuqhutshwa ngendlela kwamacala kungekho kwethuselwa kwabomahluli inkokheli ebusayo. Sifuna omahluli laba ukuba yibo uZulu athembele kibo kulolu daba olusemthethwandaba weConstitutional Court. Kwezombuso uqobo benze okuzosiza uZulu weZimbabwe, hatshi abantu abalobugobo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kunuka santungwana ukwenza kwaMnangagwa.
Mwana umuntu lwana uti ngabe senza ikoti ngokuthi izahlala abaqala bekuye bezobuza ukuthi kanti afana sithini namhla. So umthetho weconstitution uthi kumele kube le-judiciary independence. Onga ogoqela ukuthi umongameli akumelanga vele ebe nomlomo ezintweni eziyenzwa yi-judiciary, ezenzwa ngamadali emthethwandaba. Akumelanga ebe nomlomo, kumele laye enjani, ele ngaphansi kwawo lapho wona kuyiwo anjani asebenzayo, kumele ibeke ngaphansi kwawo njengayo wonke umuntu.
Ugumbo uthi kusobala ukuba kayihloniphi imithethwandaba uMnangagwa.
Kwenza noma ngubani cabanga ukuthi ikhoti leyi ikhoti kaMnangagwa, ngoba kungasokhoti kaMnangagwa ngawe uyayihlonipha yenza umsebenzi wayo. Ngoba uma ikhuluma so umongameli welizwe uyabayenza ukuthi nxa sebesizo sebethethe indaba leyo bethethe belani belomcabango wezinto wathi ezikhuluma.
Umanyano wemam ugoqela inhlanganiso ezithi AA United Citizens Alliance, UCA, Zimbabwe Divine Destiny, ZDD, kanye le Prayer Network of Zimbabwe, PNZ. Embikweni wabo basole njalo okwenza kwabakubutho ukubulala uZulu Mahlayana ongahlomanga ngoba etshengisele insolo yakhe kundlela abezeki abakade bephatha ngayo umsebenzi bephuza ukwethula impumela yokhetho. Kuqhamuke udlakela ngemva kokuba abantu betshengisele bekhonona ngoba abekhomishin ebona ngezokhetho ezeki iphuze ukwethula impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe mhlaka 1 Ncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Daba olwethulwa emthethwandaba ngumkhokheli womanyano MDC Alliance lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli luzathoniswa ngolwesibili lweviki ezayo. Umnumzana Chamisa usephiwe kusiyafika umgqibelo ukuthi ethule ubufakazi obugcweleyo. Ngakwelinye icele abahlaziya ezombusazwe bathi kababoni ukuthi umthethwandaba uzaphambana lesinqumo se-commission ebona ngezokhetho eyezek. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu lithi kalisela themba lokuthi ukhetho lungaqhutshwa kungelangxabangxoza lokwethesana umlando wokuqilibezela eZimbabwe. Igqwetha elisebenza likobulawayo njalo elindele ukugcotshwa njengelunga lephalamende enkulumane, umnumzana Bucaca Phulu uthi idale le-constitutional court elilidale eliphezulu elizweni yilo elizaquma ukuthi kwenzakalani phakathi kwensuku ezingamachumi lane. Uthi bonke abancintisayo balakho ukuthi befake awabo amaphepha phambili kokuthi idale lihlale phansi lizwe wonke amacele.
I-constitution yona ngokwayo ithi nxa kungaba lokungavumelani mayelana le-election ka-president, i-constitutional court yiyo okumele iphathe leyo ndaba ixazulule. I-constitutional court ilama-judges angu-9. Abangu-9 laba bami kanje. Abangu-7 ngama-judge e-Supreme Court. Ababili ngu-chief justice lo-deputy chief justice. Okusho ukuthi u-chief justice uMalabe nguye ozakhetha ama-judge angu-7 ayi-Supreme Court babe ngu-9. Bahlale phansi benze i-judgment kule indaba. I-court kumele yenze i-decision leyo, kumele bayenze i-decision i-process yonke from ukufaka amaphepha kuze kuyephutha kumele kulaste 14 days. So njengoba sekwafaka amaphepha u-Nelson Chamisa sewafaka amaphepha akhe, ubaba uMnangagwa laye waphendula amaphepha lawana. Bakhona abanye futhi labana abangama-presidential candidate labo abaphiweyo amaphepha banemvumo yokufayela awabo amaphepha.
Uphulu wengeze ethi idale lilembali yokulahla izindaba ngezizathu zokuthi kuyabe kulokunye okungaqondanga, ethi nxa ekhangelisisa uChamisa ule ndaba eqinileyo ngakho umthethwandaba akumelanga ulahle udaba lolu.
Impumela ye-court case leyo kunzima ukuthi sihlale lapha sitsho ukuthi izaphuma njani, ngoba phela anti sesikhangelele yona i-court yiyo okuzamele ihlaziye, ikhangele ama-procedure asetshenziweyo, ikhangele indaba izinto abantu abakomplaina ngazo, ibisisitsho yena i-court ukuthi ibona njani indaba. So kunzima ukungena phakathi kwengqondo yecord ubususitsho wena ukuthi indaba yakho izaphuma njani. Kodwa nxa ngikhangele mina ngibona ngazani ubaba uChamisa ule case e-strong. Ngoba nxa esitsho ukuthi kulabantu ababonakala bevota abangekho voters roll abaningi kakhulu nxa wena upolling station yakho inabantu abangu 600 utholakala ezovota abantu abangu 1000 khona kuyana izinto nje ezimangalisayo okumele ukuthi zizwisiseke. Ngibona ingani kuyabe kurongo ukuthi i-court ilahle indaba le isithi kulamanyathela ama-technicalities angazange alandela. Kumele bazinike ithuba lokuthi balalele bezwe.
Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zifiso Masiye uthi leli lithuba elokuqala elizweni lokuthola ngeqiniso ukuthi ilizwe lengatsha zalo selikhululeke kangakanani kuqathaniswa lezombusazwe.
Ngimi ngibona ngani lithuba elikhulu leZimbabwe lokuthesta ngeqiniso ukuthi ukukhululeka kwama institutions ethu awombusazwe awe governance ikakhulu ukukhululeka kwezomthethandaba kweze judiciary ukukhululeka kwe constitutional court izikhulula from ingxaki zezombusazwe politics and so forth kusiza kubona kuyona le case xa kuyukuthi ama judges ethu are independent xa kuyukuthi sebefikile ezingeni lokuthi umthetho uzimele ngaphezu kweze politics kuzaba sobala indlela abazabamba ngayo ingxaki lesiphakathi kwayo.
Uzulu elizweni jikelele uselinde ngamehlo abomvu impumela yalolu daba lokuthi abone ukuthi imithethwandaba yelizweni izimele kumbe lokhe ithatha uhlangothi. Umthetho omkhulu welizwe wesisekelo sombuso uvumela ukuphikiswa kwempumela kodwa leli lithuba lakuqala ekhethweni lapho okwenzakala khona kweZimbabwe. Ngakho wonke umuntu wesaba ukuthi kungenzakala njengesikhathini lapho okwaliwa khona ukuthonisisa ukungela sizathu. Abanye abancintisayo labo kulolu khetho balayo imvumo yokubhalela umthethwandaba labo bezibika abakufunayo phambilini kokuthi umthethwandaba uzwe lolu daba okuvezwe ngomunye wabancintisileyo okhokhela umanyano we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma othi laye uzafaka awakhe amaphepha emthethwandaba. Impumela yalo mthethwandaba izaveza sobala ukulandelwa kwesisekelo sombuso lokuthi ilizwe selisesibangeni siphi sikhangele ekuzibuseni kwalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Washa yeah gaga ngihlule into encane lana manje yes kwara kwara yes lalela ngene.
Woza, Woza Friday. Kulesihlani kuhlelo Woza Friday, silo DJ Bongs, umculi waseMzansi eAfrika, uMr. Kwara Kwara. Ungakhuthwa yilo lohlelo khona pha emsakazweni weStudio 7. Sitholakala kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580, lagu 6080, kilohertz shortwave. Sikhona njalo enkundleni yokukhulumisana eye WhatsApp leye Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni lamhla elibhekise eVindok kwele Namibia kuyaphatheka emhlanganweni weSADC Summit oqala kusasa uphele ngomgqibelo. Umnumzana Constantine Chiwenga umsekeli wakhe nguye osele ebambe intambo. Udaba lweZimbabwe lulakho kuphathwa emhlanganweni lo. Kunjalo nje umkhokheli uMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uhlangane lomeli weMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols namuhla bekhulumisana ngezombusazwe kanye lendaba zamalungelo oluntu eZimbabwe. UNichols uthembise uChamisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liqinisa ubudlelwano balo leZimbabwe. Izolo umnumzana Nichols uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa bakhulumisana ngokufanayo. ukuhlaziya lolu daba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Wenza kahle kakhulu ambassador ngoba i-embassy nxa ikhona elizwe noma yiliphi kakhulu lahle niphamalungela abantu lokubuswa ngesisekelo sombuso kumele basebise babonise bakhuthaze ukuhlonishwa kwamalungelo abantu akufanelanga kuba ngabantu abasolayo kuphela esingathi ngesikhiwa ku-criticize kumele bancedise ukuthi amalungelo ahlonishwa ngokuhlangana labo nalabo abantu babakhuthaze ukuthi hayi lingahleni phamalungelo abantu lathi kuba lula ekhaya ngalo ukuthi sithi thina sanction elikhala ngawo kangabikhona lokuthi lizwe leZimbabwe lakhiwa ngcono nxa ngabe labo baphikisana abancintisana bengasebenza ndawonye kwenze kahle kakhulu.
Uthi o ambassador ele Melika lizimisele ukuqhubeka liqinisa ubudlelwano leZimbabwe kodwa esikubonileyo kumalanga asanda kwedlula ukuthi uMongameli Trump uvuselele izijeziso ezethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika kumbe ngithi abanye abakuzana PF yiMelika ungathini ngalokho
bekuvele kukhangelela ukuthi kuza kwenzeka likhona lokho kithi esilandela zona lezi zinto ngendlela ezisebenza ngakhona ngokuba iMelika kayiphangisi ukususa izijeziso zenotho kumbe ukuvinjela ukuvimbela kwabantu abathile ukuthi bavakatshele kwelaseMelika kumbe ukuthi bathole ngandlela thile enothweni yaseMelika kuthatha isikhathi vele kanti kutshayisene lokuthi ukuvuselelwa kolawo ma-sanction nangabiza kanjalo bekungakafiki esibangeni sokuthi ukhetho luphume umbuso ukuthelwane ngendlela esemthethweni esesisekelweni sombuso ehlonipha amalungelo abantu ehlonipha imithetho yomhlaba. Ngakho-ke lokho kwakubhalwe esisekelweni bekuzidera emthethweni weMelika ophathelene nezijeziso zenotho bekungakabonakali ukuthi sekulandelwa ngendlela ababethe kulandelwe ngayo. Ngakho-ke thina abanye bevele singakhangelelanga ukuthi ngalesi sikhathi ama-sanction lawo angabe sesusiwe.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane asihluzeni bomama sikhangela umumo oselizweni ngemva kokhetho. Thumelani ke i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni silandelayo ke sikhangele eziza kwamanye amazwe. Kufe abantu abambalwa kwalimala abanenge ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo sohlangothi lwensoli zakwele Afghanistan ngamadoda akade ehlome ngemibhobho afike adubula phandle kwalesi sigodlo eKabul. Umongameli Ibrahim Boubacar Keïta wele Mali usenqobile kukhetho lokudinga umongameli oluphindiweyo iRunoff ngesonto. UKeïta uthole isilinganiso sokungamathumi phose ayisikhombisa ekhulwini i-67%. Njengoba ilanga lokuhluzisisa udaba lwempumela yokhetho olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, amanye amagqwetha asethandabuza ukuthi kambe ubufakazi bokuthi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo bungaba bukhona na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezelungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi onguye osungula lingxoxo.
Wele okokuqala ukuthi umnumzana uChamisa ulelungelo njengephathi MDC Alliance lelungelo ukuthi nxa ibona ngathi into azihambanga kuhle kufanele silandele umthetho weconstitution yeZimbabwe ukuthi uyavunyelwa ukuthi ahambe imthetho wandaba ukuthiwa yi-constitutional court ayeletha udaba lakhe. So khonoko okwenzakeleyo kuqondile ukuthi akwenze sileqiniswa lokuthi nxa elowufakazi obubambekayo lethemba lokuthi umthetho wandaba uza kulalela wenze i-judgment enhle. Njalo siyabonga lokuthi abanye kufanele ba-responde, izeki, izanu labo sizakuthiwa
babela ma response abo yenzile. So okwenza ke leyo thina kuqondile kufanele vele ngamane bengazwisani bahambe e court lo ngumthetho okukhona okufanele ulandele uhloni.
Mnumzana Nefuzwayo, nqa wena ubala amaphepha la afakiweyo alobufakazi obugcweleyo yini?
Okokuqala ubaba uSibindi uqinisile sibili kuyinto enhle kakhulu yenzwe nguChamisa le-MTC Alliance ukuthi nxa bengasuthisekanga ngempumela yokhetho behambe court kulokuthi bebe bekhuluma kukhulunywa kungafiki indawo kade sikubona iminyaka yonke le lokuthi bahambe e-court bephethe abakuthi bona i-evidence ebambekayo. Ngokubala kwethu nxa sibale emaphepheni i-argument kaChamisa sibili yi-argument ephilayo, izinto azibalayo izinto eziphilayo ukuthi no amanamba lapha lalapha lalapha ayala izekhi ikhipha amanye amanamba nxa be-announce ama-results bese ukuthi later on nxa sebe-publisher oku-different from abakubikileyo bebika amaphepha asala kuma-agents ama-part compared to okwathi okwamemezelwa sokuseHarare akuhambisani. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi indaba le iyephelele court kunokuthi kuphele kukhulunyweni njengase sikubona iminyaka edlulileyo ukuthi ingxenye uMorgan Tsvangirai before wayephuma egcekeni ukuthi urojiwe ende lathi sikuvuma ukuthi urojiwe kodwa kuyephelele emoyeni kungafiki emacourt. Lanxa kufika ecourt kufike kungelanto ebambekayo kumbe bona beze begcine bekuyi-withdraw bona bodwa.
Mnumzana Sibindi, siyabona lapha emaphepheni awezanu-P F asekela ukuphikisa kukamongameli Mnangagwa athi wona ubufakazi bakhona abonelanga obuningi bakhona bugcwele enkundleni yokuxhumana i-social media lokunye nje okuzwakala ebantwini bakukhuluma besithi lokhu lalokhu kwenzakale kunje kodwa bathi bona ubufakazi sibili obukhona ababuboni. Wena ubonani bukhona yini?
Ngakutsho ukuthi ufakazi ngendlela engizisa ngayo ufaka nguThamisa ufakazi kungaba khona ngoba engikuthande kakhulu ngakho ukuthi khathi bakhanya befaka ama statistics ngathi ngama figures ngoba eqinisweni ukuthi akula muntu ongabalekela ama figures nxa ekhona ebhalwe phansi ekhona emaphepheni une argument njalo ekhona ukuthi uzananzela ukuthi bathi bona ama issues kulabantu abaregister ukuvota bathi abantu abaregister ukuvota labantu abavotayo nxa uso edda ama numbers lawo kumbe ama figures lawo okuhambelana. Nxa kuyikuthi lobo bufakazi buliqiniso wena kusegcekeni ukuthi kusho ukuthi phela izinto azihambanga kuhle ngoba ungathi kimi abantu abarejistileyo bangu-5 million kodwa uyenika ama-results abantu asebevotile nxa sengi-eda lawo manumber anike i-8 million kumbe i-6 million. So kulo hlupho khona ba
well maybe bengathi free but was not fair. So i-court izafika idinga okunye okungama-excuses okungakhangelanga ama-issues lawa afakwe nguThamisa then ekugcineni leso uthi i-case ayikho uThamisa kala case uMnangagwa athi uwinile. Angazi athi uwinile kodwa enhlizeni yakhe labanye bakhabezana u-P F bakwazi ukuthi akawinanga lanxa ubakhangele behambe emgwaqweni nje khona uyazibonela ukuthi ngabantu abadanileyo abaziye ukuthi ngabantu abadliweyo waye bengathabi waye bengenza umsindo ongangomsindo ababewenza singakayivota bathuleleni nxa kuyukuthi sibile kwamaqini bona bayiwini ilokhu zeni i-election lay bathuleleni waye bengaselebrithi njengaba bekwenza before i-election. So kuyacaca ukuthi kabakho and i-court ingazi kuvumele unembeza kawutshintshi babe bangena ngesitoli.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi kwezelungelo loluntu ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Umbiko owethulwe ngumanyano we-European Union lamhlanje uveza ukuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende eZimbabwe abisekela ibandla leZANU PF ekusakazeni lokulobeni izindaba kukanti chothoza umanyano wamabandla aphikisayo o-MTC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
I think okokuqaleni kumele ngunike i-background bija. Mina ndi national coordinator weZimbabwe National Editors Forum. So bengile hlelo lokuthi ngizame ukuthi intathele izindaba ekakhulu ama-editors ebelakho ukuthi asebenze kuhle okwehlukene ngomnyaka 2008 to 2013. And uhlelo lolu besincediswa yi-EU. Sihambile sisenza ama programs amaningi around ilizwe lonke, sihlangana lama editors aye private media lawe public media, sizama ukuthi sibancedise ukuthi bebe lakho, ukuthi bebekwazi ukuthi kumele be ubele lokho kuthiwa ibalance ekuthatheleni indaba zayo. Sesenza ama research hlangana labo, sathola ukuthi loba bekwabita ukuthi sibafundise, sathola ukuthi kuyalokho kuthiwa i-political interference ku-state media, eyiye benza ukuthi behluleke ukuthi babe fair in their reporters. Sithola ukuthi bekubuya ama-political instructions ukuthi yenzani ndokhu lokhu lingakwenzi right. Ngikhumbula ngikhuluma lama-editors emaswingo, emutare, ebulawayo, leHarare, leMigrants, abe-state media bengitshela ukuthi njengo-national editor, national coordinator wabo, ukuthi khona ye kumele sibe lefene, sibe lebalance. Kodwa ngitshelwa ukuthi khona thina kumele sisapote ibandla elibufayo. So ngamafitshane ngiyavumelana lombono okhithwe i-European Union.
Langempela wakubona lokho sokusenzakala yini?
Ngakubona kusenzakala, sazama ukuthi sikhulume on the eve yama-election, sibe le-breakfast meeting yama-editors wonke eHarare. Udaba lona lolu lwakhulunywa ukuthi khona kanti yindaba i-state media ikhanya angazathi isupporta ibandla elibusayo, isithuka like for instance advocate Nelson Chamisa. So general resolution recommendation utholakale ukuthi khona kumele sibe le post election conference yama editors, sihlale phansi sihlaziye ama reports lawa aphumileyo. Ayisiyo EU yodwa, European Union yodwa esithe yasola ukwenza kwemedia kwemtathelo zindaba zeZimbabwe ebezikhangelele ukhetho. The Commonwealth layo ikhulumile ukuthi khona i-public media ibi supporta ibandla elibusayo lomongameli wayo. So sibona ngazathi kumele sibele indaba ukuthiwa khona i-crisis media in Zimbabwe, ukuthi sizame ukuthi silungise ngendlela ukusebenza ngayo intatheli zindaba nabakhulu bakhona.
Alo ke ngumnumzana Njabulo Ncube, umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Umculi olodumo oyemelika obesaziwa izigidi zabantu emhlabeni jikelele njengendlovukazi yomculo weSoul, uQueen of Soul Aretha Franklin kasekho. UAretha ubhubhe eseleminyaka engamachuma isikhombisa lasithupha, i-76, edolobheni akhulela khona eleDetroit khonapha kwele Melika lamhlanje ekuseni. Lumculi wazalelwa eMemphis eTennessee ngombimbitho 25 ngomnyaka ka-1942, wakhula eDetroit lapho uyise uCL Franklin ayengumfundisi khona. Waqala ecula ecaweni lapho uyise ayengumfundisi khona edlala ipiano. Ake sizwe ke enye yengoma zakhe. Sithi kalale ngoqolo, kalale ngokuthula uAretha Franklin. Nesidubela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. Abenhlanganiso yesi yokholo lwesiKristu abe-mass movement bathi imithethwandaba kumele isebenze kudaba olukhwezwe ngumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa edalele Constitutional Court. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.